maonero angu chokwadi mutungamiri wenyika wakakanganisa vakaita zvinoshore kana kuti zvinokonzera kusagadzikana munyika kwete munomega asi takatowanda nyika dzinogona kutodengenyeka noupfumi hwenyika maitiro ezvakaitwa izvi saka zvavakaita zvisingatarisirwi saka ndozvinongofanirawo kuitika
semaonero enyu munozoona vamwe vebato remarepublican vachizokwanisa here kubatana nemadhemokrats kana nyaya ikakwidzwa kusenate
iya ndinoona zvichikwanisika kudaro nokuti pane ivavava vaita sarudzo dzokuimpicha tinotoonawo kuti vashoma vekumarepublicans vatoindawo kudivi remadhemokrats kuti aiwa mutungamiri wenyika wakakanganisa saka vazhinji vakuru vane experience mune zvematongerwo enyika ndinoona vachikurudzira kubatana nokugadzikana kungangoitawo vashoma navamwe vanorusarura ganda nevanodawo zvavo mhirizhonga vanoramba vachingoita rusha havo
zvii zvinozoitika kuna vadonald trump kana nyaya iyi ikabudirira semutungamiri wenyika vanozogona here kukwikwidza mune dzimwe sarudzo dzinotevera
handioni kudaro uye ndinotoona sokuti chero mabenefits avanga vachapiwawo mudya ndegere webasa ravo routungamiri vangangomashayiwa kana kuri kuti zvabudirira pamutemo kuti vachimiswa basa nguva isati yakwana
tombotarisa iyo gadziriro yekugadzwa kwava Joe Biden yesvondo rinouya munoona ichikanganisika here nezvatakaona zvichiitika nezuro kuti vadonald trump vachaimpichwa
maonero angu inogona kuenderera mberi asivo vanokonzeresa nevanonyunyuta havangashayikwi zvinongogona kuti kushaya mano kwakaita ivava vanotsigira mutungamiri aripo vakaita mhirizhonga kumuzinda wenyika uko vanogona kungoita futi mhirizhonga hapana chinovatadzisa kunyanya apo pazvivhitivhiti mukuru vakatotaura kuti vanenge vasiko inogona kutovasiginal yokuti aita itero zvamaita ini I will be out of danger atichazivi